Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gumi guru 4, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vakuru vakuru vatatu veZimbabwe Electricity Supply Authority vakasungwa nezuro vari kumiswa pamberi pedare redzimosva nhasi. Bazi rezveutano rinoona nezvekudzivirira zvirwere zvinotapuriranwa rinoti kutanga nemusi wesvondo rinenge rava nemimwe mishonga yekuedza kudzivirira vanhu kuti vasatapurirwe chirwere chekorera. Sangano revadzidzisi rekumaruwa rinoti harisi kutambira mitero yakadzikwa negurukota rezvemari pamwe chete nezvirongwa zvekupindudza upfumi hwenyika zvakataurwa nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vakuru veZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA vakasungwa nezuro vachipomera mhosva yeuori vari kumiswa pamberi pedare redzimosva nhasi. Ava vanosanganisa mukuru weZESA Engineer Joshua Chifamba pamwe chete nava Gillian Chinembiri nevaivona nezvemari amai Tokozani Hliwayo. Mapurisa anoti vatatu ava vakaita bhizinesi muchivande rinosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora neimwe kambani yekuIndia inonzi PME. Mukuru webazi rezveutano anoona nezvekudzivirira zvirwere zvekutapuriranwa Dr. Posha Manangadzira vanoti kutanga nemusi wesvondo vanenge vawana mimwe mishonga yekuedza kudzivirira vanhu kuti vasatapurirwe chirwere chekorera. Chirongwa ichi chakaparurwa nezuro munzvimbo dzakaita seGlenview, Budiriro, Glenora neMbare. Asi vanoti vari kutarisira kuwana mishonga inokwanisa vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kubva kuWorld Health Organization nesangano reGlobal Alliance for Vaccines and Immunizations. Vanhu makumi mana nevapfumbamwe vafa nechirwere ichi pari zvino. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Manangadzira.
Musi wesvondo rinoiri tiri kutowana zvakare mamwe madoses 900,000 cholera vaccine ichaenda kune mamasebabs ane dambudziko vana kuwadzana vana Highfield vaflu, tozoti zvakare chitungiza neepwet. Saka dzimwe nzvimbo dziri mudanho rechipiri tichasvika ikoko.
Saka zvinobatsirei kuti munhu akwanise kunge achibayiwa nhomba iyoyi?
Sekuziva kwako Blessing, takatorasikirwa nevanhu 49 ende tingangoti 49 ndovatakaziva nezvavo. Vamwe vakafira mudzimba vasati vasvika kuchipatara, vamwewo ndivo vakafira muzvipatara zvemuguta reHarare. Vatatu vakati mumwe achishaya kumasvingo, mumwe kwarusape, mumwe kubhuyera. Saka tinotoziva kuti dambudziko rekorera richirwere chinouraya mumaawa mashoma kana munhu akanonoka kuwana rubatsiro. Uye tinezvedambudziko rekuti vamwe vanhu havasi kungorwara korera chete, vagara vaine umwe utachiona. Kana tiri kutarisa guta reHarare, vamwe vagara vaine typhoid. Idzodzo nzvimbo dzinana Budiriro, Glenview dzakadheererwa zvakare nedambudziko retyphoid maererano nenharaunda yatinoti water sanitation and hygiene. Saka iyi nhomba iri kutibatsira kuti pari kuti hurumende, central government nelocal government vari kugadziridza dambudziko rekushayikwa kwemvura, dambudziko remarara ari pese pese, dambudziko resiwage yakungowanikwa munharaunda nepazvivanze nemigwagwa. Pavanenge vari kugadzira izvozvo in the long term, vanhu vanowana rubatsiro rwokuti havachanyanya kudhererwa nezvirwere izvozvo. Saka munhu akabaiwa akapuwa nhomba yekorera inoita zvekumedzwa ioral. Tinozoirika tinomupa zvakare dosi yechipiri munguva me6 months within 6 months. Saka akawana nhomba yekutanga neyechipiri zvinomupa protection ingatosvika makore mashanu. Saka tiri kufungwa kuti inguva yakatambanuka yekuti nzvimbo idzodzo dzichicheneswa dzichiwaniswa mvura uye tsvina iri kuita kuti vanhu varwarei inge yabviswa for the long term.
Asi sevanoona nezveutano muri kufarawo here nezvaakuitwa kuedza kuchenesa nzvimbo idzodzi? Pane zvamuri kuonawo zviri kuchinja here?
Tiri kuona zvakawanda zviri kuitwa and tinofanira kutopa kutenda kwakanyanya kumhuri yese yeZimbabwe. Takaona rubatsiro rwakawanda rwakakura kusvika kunumber one office. His Excellency vakatodeclare national disaster vatongoona kuti vanhu vari kufa vakawanda uye chirwere ichi chiri kupararira. Saka tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kubatsirisa including venharaunda idzodzo vari kuchenesa patan tichitotenderera munharaunda imomo tichingoona mateams vedu ari pabasa. Tiri kutoona kuti pane nzvimbo dzanga dzakangoita marara pese pese ari kuunganiswa, mamwe ari kutorwa, zvimwe mamwe makona anga akasviba zvakanyanya ari kucheneswa. One national level kucentral business district remarari kwane mutauko zvikuru pane zvakwambenge kure. Saka zvinhu zvatiri kuramba tichingokurudzira kuti ngazvirambe zvichienda mberi uye zvisangoiteka panguva ino yatiine dambudziko rekorera, asi zvichivetsika nemagariro edu nekuti sekuziva ndoo maitiro edu ekuchena kwete euchapa.
Mukuru mubazi rezveutano anoona nezvekudzivirira zvirwere zvinotapuriranwa Dr. Portia Manangazira vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemaindastri nemabhizinesi munyika vamangaliswa Ndlovu vanoti makambani anofanira kugadzira zvinhu zvakasimba zvinotengeseka kunze kwenyika, kwete kungochema kuti hurumende irambidze makambani ekunze kupinza zvinhu munyika kuitira kuti zvinogadzirwa munyika zvigotengwa pasina kukukwidzwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vanga vachishanyira makambani emunoton vandobvu vati kunyange hurumende iine mutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu zvinobva kunze izvo zvichigadzirwa muno, makambani anofanirwa kugadzira zvinhu zvinokwikwidza pamisika nezvekunze.
We cannot continue to rely on being overprotective. We need to rise up and be able to compete with our counterparts.
Vandobvu vati hurumende ichayamura makambani anotengesa zvinhu kunze kwenyika nemari yekuAmerica kuitira kuti akwanise kutenga zvinhu zvaanoda zvekugadzira zvigadzirwa zvekutengesa. Patavabvunza kuti kushanya kwavo kuchasiyana here nekwemamwe makurukota akamboshanyira mamwe makambani asi hapana chakabuda, vandobvu vati havadi kufananidza ngoone dzatarumbwa vachiti vanhu vachaona zvavachaita. Vandobvu vati kushanya kwavo kuda kuziva zviri kunetsa makambani uye kushandisa matambudziko avari kunzwa kuti vaite mitemo inoita kuti mabhizinisi abudirire munyika.
So I don't know what has happened in the past, but I can assure you this is meant to inform policy formulation. That is really our role, to devise policy that is tailor-made to support local production.
Vakuru vemakambani achanyirwa navandovu vabuda pachena kuti dambudziko guru nderekushayikwa kwemari yekuAmerica kuti vatenge zvinhu zvekugadzira zvinhu kunze kwenyika. Mukuru wekambani yeAfrica Batteries vaBishop Nokwara vati havana mari yekunze yekuti vatenge zvekugadzirisa mabhatiri emota, vachiti kambani yavo inokwanisa kuwanira nyika mari yekuAmerica nekutengesa mabhatiri kunyika dzakaita seZambia, Malawi neSouth Africa semazuva akare.
They are wasting foreign currency.
Vachena kunotora mabhatiri kuChina,
which is not good for our country. Saka tiri kuti isusu hurumende, we know zuva rakafanana nenhasi ranga richiuya ne direction yatakatora muNovember last year. We are happy and we know, honorable minister, you are going to do something. This company inobatsira nyika zvakanyanya in terms of foreign currency.
Mumwe mushandi wekambani yeYeist inogadzira michina yekudiridzisa minda asina kuda kudomwa nezita ati vane tariro yekuti zvinhu zvichashanduka nekuuya kwevakuru vehurumende pakambani yavo.
Kuzvimwe zvaindustry yakange yadzikira ndicho. Saka kuwana mukuru akufamba pane zvakaona zvakaita sezvidonha muindustry, saka ada kugadzisa zvekudonha paindustry.
Vandlovu vati vemakambani akazvimiririra vanofanirwa kutungamira kutsvaka mari kuti vavandudze makambani avo hurumende yozopindira nekugadzira mitemo inoita kuti vashande zvakanaka. Vandlovu avo vaperekedzwa nemutevedzeri wavo vaRaj Mod vashanyira makambani anoti Best Fruit Processors, Dent, Yeast, African Batteries neWilson Furnitures. Ndakamirira Studio 7 muNorton, ndine Arthur Chigoriwa.
Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti harisi kutambira mitero yakadzikwa negurukota rezvemari vamutori Ncube pamwe chete nezvirongwa zvekupindudza zveupfumi hwenyika zvakataurwa nagavhina weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Munyori weATUS vaRobson Chere vanoti mitero yakadzikwa pese panoshandiswa makadhi ekubhanga icharemedza vadzidzisi vekumaruwa kunyanya nekuti havagoni kusarudza nzira yekutenga kana kubhadhara nayo sezvo mari chaiyo ichinetsa kubata mumaruwa. Tabata vachere kuti tinzwisise pamire sangano ravo.
Gurukota rezvemari parakaburitsa mashoko aro, takaona kuti mashoko aya ari pakuda kuti isu varayiridzi nevashandi vose tinge tiri kuwedzera kutambura panhamo yatiinayo panguva inoyi, nekuti tichitarisa mari dzatiri kuwana hatikwanisa kuwana mari iri mari inoshanda, iri mari yebepa yatinotenga yatinonotora mumabhanga. Tichitarisa isu sevarayiridzi tinoshandira muzvikoro zvemumaruwa, kumabhanga kunopiwa kana $20 and pama $20 acho haukwanise kana kukwanisa kuiwana nekuwanda kunenge kwakaita vanhu. Zvino tinoshandisa mari dzemaplastic money dzavakutaura dzakafanana nemaswipe EcoCash. Pase panenge pachidziwa kushandisa EcoCash panenge pachichajwa, iko zvino vakuti paswipe futi pane mutero uripo. Zviri kuwedzera kuti bvisa futi pamari yacho yatiri kunzi tinowana inova mari yakashota pamari yakanga yakataurirwa. Tichitarisa kuti mari dzedu dzakapedzisira kukwidzwa kudhara muna 2013 uye dzakwidzwa kudaro mari idzi dzanga dziri 1:1 neUS dollar, dzadziri US dollar, asi vakati bhondi noti kuuya kwaraita ra 1:1. Tikagara pasina vamangudya isu sebazi revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Makambo vabudza here nezvechichemo chenyu?
Vamangudya havana kuda kutibudira pachena, vakaramba vaine humbibidoga vakati aiwa zvicharamba zvakadai inenge iri 1:1, asi takavaudza kuti mapolicies enyu aya ari pakudzvanyirira isu. Zvinounza zvemutero zvoreva kuti zvichava nekuti tapudza pamari yatiri kuwana. Zvekare tinoziva muna 2015 vakangoerekana futi vatora mari yedu yavaiti 7.5% vachiisa kupenjeni, mari iyi vaiitora iri muma-US dollars, asi iko zvino zvava kuti mabond notes kune US dollar inenge riri akaunti yayo, kureva kuti mari iyoyo imari yatakabirwa. Uyezve mari yese iyi imari iri kuda kushandiswa kuti kugutsa ivo vari kumusoro kweduku. Saka isu sevashandi ropa redu kushanda kwedu kuziya redu ndo riri kunge richishandiswa pesa apa kuti isu tingorambe tichitambudzika kuti tirambe tichinonga svosve nemuromo.
Saka pari zvino motora nhanho yakadini?
Isu sevashandi tichaunganidzana sebato rinomirira varayiridzi wese, sangano rinomirira varayiridzi wese wekumaruwa, takatotora nhanho iyoyo kuti tichaunganidzana toisa tamba dzenyuto mumadistricti ese emumaruwa emuno muZimbabwe, tichiratidzira kuhurumende kuti no danho ravatora iri isu hatisi kurifarira kutambudzika, hatisi kuda pamusana pekuti ivo vari kuisa mapolicies anotidzvanyirira isu sevashandi.
Sangano renyu revadzidzisi rine simba here rokuchinjisa hurumende pfungwa pane zvainenge yatara?
Chinonzi chara chimwe hachiswanye inda, asi isu tiri kutaura nezwi rewarairidzi wose wemumaruwa. Saka takadaro izwi revanhu wose wemumaruwa, revanhu wose nevarairidzi wose wemumaruwa nevashandi, shange tichibatana zvekare nemamwe masangano akafanana naZCTU kuti tinge tichisa nhunha dzedu idzo dzidzi. Saka tinoreva kuti tinokunda pachidanho chatava kutora pari zvino kuendesa nhunha dzedu kuhurumende.
Pane zvese zvakataurwa negurukota rezvemari uye nagavhena vereserve bank, hapanawo here kana chimwe zvacho chakakufadzai?
Aiwa, hapana kana chakatifadza. Isu tingade kutaura chokwadi, isu tiri vashandi. Kana pasina zvinhu zvinobatsira kuvashandi, tinoti hapana chacho chingatifadzi. Tinoda kuti vange vachiudzawo zvinhu zvinenge zvichiwawo nepundutso kuvashandi vari kushandira hurumende ino, uyezve nekuva nekunyika yose, nekuti isu vashandi tine mhuri dzedu, tine vabereki vedu vatinochengetawo. Saka isu hatina kufara zvikuru nezvavakaburitsa mashoko avo.
Avo vange vari munyori weAtus vaRobson Chere vari parunhare kuGoromonzi neStudio 7. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti inoda kukwidza mimwe yemitero yayo nezvikamu zvishanu kubva muzana muurongwa hwayo hwekushandiswa kwemari hwegore runouya. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevamwe vemabhizimisi muBulawayo, mubati wehomwe yekanzuru vaKimpton Ndimande vati kanzuru iri kukwidza bhajeti rayo regore rinouya nemari inopfuura mamiriyoni 12 emadhora. Gore rakapera kanzuru yakaita bhajeti inopfuura mamiriyoni 104 emadhora.
Last year yanga iri 104,469,476, ikakwira ku 2019 kusvika ku 116,599,243. Kuchakwira mari yatinobhadhara mudzimba ichazokwira nechikamu chiri 5% imba imwe chete. Tinovimba kuti kukwira ikoku nyangwe kuri kudiki kuchazove nebasa rakakura kuti musha wedu uenderere mberi.
Vandimande vati pakutanga kwegore rino vagari vange vane zvikwereti kukanzuru zvinosvika mamiriyoni 142 emadhora, asi chikwereti chichakakwira kusvika pamamiriyoni 156 emadhora pakupera kwagunyana. Vamwe vevana muzvina bhizimisi vanga vari pamusangano uyu varumbidza kanzuru nekuedza pose painogona napo kuita mabasa anotarisirwa nevagari uye kuti guta reBulawayo rive neutsanana kupfuura mamwe ose. Asi vatiwo kanzuru haifanirwe kugarira maoko, vachiti inofanirwa kugadzirisa dzimwe nzvimbo dzakawanda dziri muguta dzine tsvina. Mumwe wevange varipo pamusangano uyu vatembe Nkosi Wena vati vanotambira urongwa hwekanzuru, vachiti kanzuru yakaomerwawo nekuda kwekuoma kwakaita zveupfumi munyika.
Apa vanhu vasiri kungoita chete, pane madambudziko avanenge vasangana nawo anovaita kuti vasvike apa. Hongu, tingafunga kuti tinochema nazvo savanhu, asi chokwadi yakanaka ndeyekuti kuti zvinhu zvifambe bhajeti yavo ichokwadi inotofanira kuti ikwidzeswe. Haingagari iri pairi papo, hazvigoni. Tichiona mamiriro akaita zvinhu, obviously zvinokwira zvinhu zvichienda kumberi.
Muzvina bhizimisi amai Faith Makamure vati vanonzwisisa kuoma kwakaita zvinhu, asi vati havaone vagari vakawanda vachizokwanisa kubhadhara mitero kukanzuru kana yakwidzwa. Amai Makamure vatiwo panenge pakafanira kanzuru inofanirwa kupamikana kune vemabhizimisi vemuBulawayo nemunharaunda kuti vaite mabasa anenge achidiwa kuitwa kukanzuru, kwete kuti mabasa aya aitwe nemakambani ekunze kweBulawayo.
Tiri kuti isusu ngakutorwe vari muwanu vari muno muBulawayo or matibeleland kutiwo isusu ikonomi yedu idini itange kukura, nekuti kana tikaramba tichingopuwa vanhu vari kubva from outside hapana tiri kubatsira vanhu vanongoramba vari marova. Tikakwanisa kushanda isusu muno tirikwanisawo kuita kuti maretpes vanhu vatange kubhadharawo mitero nezvii zvese kutiyo kanzira ichaone kudini ikwanise kusenza. Kozi kana tikangaramba tichingopuwa vanhu vanobva kuno vanongoti vaya vashanda votora mari wodini vobuda, votora mari vobuda, mari haidzokeri mui mubhajeti yeBulawayo. Ndo zvatinochema izvozvo.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemari pamwe nebudiriro vaSilas Chigora vatsinhirawo kuti kanzuro hapana zvainge ichikwanisa kuita kunze kwekukwidza mitero, vachitiwo kukwidzwa uku kungangowedzerwazve pakati pegore rinouya kana mamiriro ezveupfumi munyika akasashanduka.
Percentage atapa kukava makosi anoita kuti kwanise kudeliver. Inongova 5%. Kureva kuti ishomanana zvakanyanya. Tingadaita tishuvira kuti ingaita 20 kana 30. Asi tatarisa kuti vanhu vakaomerwa. Saka tangosvika pa 5% kuti kwanise kudeliver service inodikana. Asi tinoziva kuti zvinhu zvichakwira. Inflation inenge ichikwirawo nayo. Saka zvishamisi kuti gore rinouya tinogona kuuya maybe munana June munana. Tichikumbirazve kuti pamwe tinogona kuincrease kubva pa 5%. Tichienda kumusoro kuitira kuti tikwanise kudeliver maservice anodikanwa nemaresident.
Kanzuro yakurudzira vagari kuti vabhadhare mitero yavo sezvakafanira kuitira kuti igokwanisa kuita mabasa ayo nemazvo. Urongwa hwekanzuru hunofanirwa kutanga hwatambirwa nehurumende kuitira kuti hushandiswe zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mapurisa akasunungura muzvina bhizinesi vatawanda terera avo vavakasunga mazuva matatu apfuura vachipapomera mhosva yekuba zvinhu pachikoro munharaunda yavanogara yeWatsomba. Mumiririri wemutasa Central muparamende vaTrevor Saruaka vanoti nyaya iyi yakange iri yemanyepo sezvo vaterera vachizikanwa zvikuru munzvimbo iyi semunhu weMDC. Vaterera vakatorwa pakati peusiku zvechisimba nemapurisa vakarohwa zvakaipisisa. Gweta ravaterera vaBrian Majamanda vati mhosva dzakange dzapomerwa vaterera dzaraswa dzese, kukasara mhosva imwe chete yekuramba kusungwa nemapurisa iyo ichanzwika mumasvondo matatu ari kutevera. Tabata vaMajamanda kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nyaya yavaterera pari zvino vakabudiswa muusungwa nemapurisa. Takaenda kudare redzimhosva kunyanga nawo ene magistrate ndobva avapa bail $100. Vakanzi vazodzokera kukoti musi wa23 October. But taenda kukoti kudaro vanoperekera mhosva maprosecutor vakazodecida kusiya vamwe macharges avanga vainavo vaterera. Charge yerobbery necharge yeunlawful entry. Vakati ivo hapana umbowo hwakazara hwekuti vanokwanisa kuchuchisa vaterera. Vakati vachada kuti paitwe mamwe mainvestigation kana kuti tsvagurudzo inoti pazoonekwa kuti vaterera vakapara mhosva iyi here kana kuti havana kuipara.
Saka mhosva yasara yavari kupomerwa ndeyei?
Mhosva yasara ndeyekuti vari kunzi vakaresista arrest nemapurisa, inonzi iyo resisting arrest by a peace officer. Vari kunzi pavakanobatwa vari kumba kwavo Watsomba vari kunziwa vakaresista kusumba nemapurisa maiit anga aenda kunovatora. Ndo mhosva yavakazopinda nayo mukoti iyoyo. Dzimwe mhosva dzerobbery idzi neunlawful entry dzakanzi dzakumbodzindika parutivi tichimboita mainvestigations kuti tione kuti zvechokwadi mhosva iyi yakaparwa navaterere here.
Ko, vakazokwaniswa kuendeswa kuchipatara here?
Kuchipatara vakakwanisa kuendeswa tapedza court kunyanga nezuro. Ndopo takazoita maarrangements ekuti vakwanise kunona chiremba. Vakaonekana nachiremba kunyanga nezuro uye nhasi zvakare waya kwamutare vakakwanisawo kutarisana nachiremba kuti vaoneko kunzi vana vaenda kufara zvakaitisa.
Vanoti chii vana chiremba?
Vana chiremba vangoita maobservations avo ekuti dziso ravo rekuruboshwe rakakwara uye rakazvimba uye tsoka yavo yekuruboshwe futi yakakuvara uye yakazvimba. Saka vangopiwa mushonga ende zvadaro tabva takwanisawo kuisawo ripoti against mapurisa akavarova. Tino that medical report yabva kumadoctors.
Sangano reZimbabwe Achievers Awards America rinoti riri kufara nemafambiro akaita chirongwa charo chekucherechedza zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica neCanada zvakaita mabasa akabudirira akasiyana-siyana. Mumwe wevamiriri vesangano iri, amai Shingi Mangwiro Mahlunge, vaudza Marvelous muhlanganyahuye weStudio 7 kuti vanotarisira kuti chirongwa ichi chicharamba chichikura sezvo chichibatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Makwikwaya akafamba zvakanaka,
kakaitira ku Washingtonian Marriott Gettysburg munomu Washington DC area takaita sold out mutambo wedu uyu zvekuti vamwe vaitotinetsa musi wachona vachida kupinda asina ticket akanga atotengeswa ese.
Zvakakosha sei kunge pange paine chirongwa chakaita sei chamakaita ichi?
Izvi zvakatikoshera nekuti tikatarisa mamiriro akaita zvino nediaspora zvayave mazuva ano kunoku ndiko kwatovakumba kwedu. Saka isusu semazimbabweans tinofanira kunge tichionekwa tichiita zvinhu zvinoita kuti tibatanidzane semazimbabweans tichiona kuti vamwe vane mabhizinesi vari kuzvifambisa sei uye tichirekognisa vanhu vanenge vabudirira mune zvavanenge vachiita.
Ndezvipi zvamanga makanyatsotarisana nazvo uyezve makazoona muchipa vanhu mikombe yakawanda sei?
Tanga tiine makategori anoita 15. Asi pamusoro pe-15 ipapo pane vamwe vaipiwa anonzi maonorary award.
Maonorary award aya anenge ari ei?
Maonorary awards tinopa muenzaniso takapa Salvation Army yekuHarlem kuNew York nebasa rainoita kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe muNew York area. Saka takavapa honorary awards inonzi Friends of Zimbabwe. And then ndova tapa honorary award kune vanhu vese vakakwikwidza mumaelections apfuura iwayaya vaiva vemuno mudiaspora muNorth America. Saka vese vakanokwikwidza maelection a-2018 takavapa maonorary awards. Tikazopawozve maonorary awards kune mayoung achievers edu tine vana vedu vari muno muAmerica vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe chete 21 years under the age of 21 takavapazve maonorary awards. And tine imwe organization yatakapawo ivanozvizvarwa zvemuno muAmerica vanoenda kuZimbabwe vachinodzidzisa vana mitambo webasketball vachivaka mastadium kubatsira vana vari kuZimbabwe naivavowo vakapiwa honorary award.
Vanogara imomuno vakaita mabasa anonwisa mvura vamwe vamungadoma ndevapi vakawanawo vachitambidzwa mikombe iwe?
Business professional award yedu yakaenda kuna engineer Philip Bamu apo vanova nyanzvi mazvikokota mukuru munyaya dzeengineering muHarare mune mamwe mabuildings avakatovaka ivo and vane mabasa akawanda wanda munyika dzakasiyana siyana dzavanoita. Saka mukombe webusiness professional of the year wakawanikwa uchienda kuna vaFilip Bamu. Nemiwo sisi Mavelas takakupaiwo mukombe wemedia personality of the year nebasa hombera munobata kuVoice of America ikoko. Tino makatikoshera mufungi tino zvikudza zvese zvamunotiitira. So ndivo vamwe vaviri vatakapiwa. And then tina Cassandra Sibanda uyo anova ndiye community champion wedu muno muWashington DC area. Hapana chinoitika, hapana rumo rinoitika Cassandra asingazvizivi achibatanidza maZimbabwe. Saka takamupiwa mukombe wecommunity champion of the year.
Mune nguva inotevera muchange muchiitira mabiko aya kupi?
Kwaachange achiitirwa gore rinouya hakuti hatisati tagadzirisa ipapo. Tinenge tichizokudzivisai munguva inotevera.
Amai Shingi Mangwiro Mahlunge veZimbabwe Achievers Awards. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakuru vakuru vatatu veZimbabwe Electricity Supply Authority vakasungwa nezuro vari kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi. Bazi rezveutano rinoona nezvekudzivirirwa zvirwere zvinotapurirwana rinoti kutanga nemusi wesvondo rinenge rawana mimwe mishonga yekuedza kudzivirira vanhu kuti vasatapurirwe chirwere chekorera. Sangano revadzidzisi vemumaruwa rinoti harisi kutambira mitero yakadzikwa negurukota rezvemari pamwe chete nezvirongwa zvakatudzwa nezveupfumi hwenyika zvakataurwa nagavhana weReserve Bank of Zimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana manheru anhasi apo tichikuigira chimwezvechirongwa. Kana muchida kutitumira tsamba mozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa voashona.com. Ini ndini Danonoka Wandye ndiri muWashington DC ndichiti mos.